A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, 26th July 2017. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
And tonight on Live Talk Diaspora Forum, we're talking about the diaspora vote, which is now apparent will not happen next year. And what next for the millions of Zimbabweans in the diaspora?
In a landmark ruling giving reasons for a 2013 court order dismissing postal ballot by foreign-based Zimbabweans, Chief Justice Luke Malaba last week said the right to vote was not absolute and that limitations were justified.
There is now uncertainty over this issue because the judgment is based on the old constitution, and opposition parties are now making frantic efforts to make sure that their supporters in the diaspora cast their votes.
So tonight we have constitutional lawyers to help us explain this issue.
And for you to join us, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe Zulu kandaba siyadibana njalo lamhlanje kungolwesithathu sihlangana ke kuhlelo lwethu lweviki maviki wonke ngolwesithathu uhlelo Diaspora Forum lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokhetho I diaspora vote okutsho khona ukubana abantu abahlala emazweni angaphandle angaphetheya abasoze benelise ukuthi bavote njengalokho okwakucatshangelwa ngabanye. Siyabona ukubana kuminyaka edlulileyo ngomnyaka ka-2012 bakhona ke abase udaba lolo emthethwandaba besithi bona bafuna ukuthi bavote besemazweni lapho abahlala khona. Kodwa siyazi ke uhulumende usephe izizathu eziningi ezibalisa ukusilela kwemali lokunye okunjalo. Kodwa ke kuthi ngeviki edlulileyo Justice Luke Malaba ufakeke isinqumo esithi yena hayi akusoze kwenzakale lokhu, kodwa siyazi njalo ukubana uthe efaka isinqumo lesi ubesebenzisa ke i-constitution eyakudala singazi ukuthi ke sokuzahamba njani, kodwa ke siyakwazi ukubana akuso okuphica kakhulu ngoba uhulumende yena useyazisele ukubana hayi ukuvota kwabantu abasemazweni kumele baye eZimbabwe bayobhalisa njalo bese bevota beselizweni hathi besemazweni jonga
wongu wadiwa vatereri nevatariri tiri kusangana zvakare pachirongwa chedu Diaspora Forum uri musi wechitatu 26 Chikunguru 2017 kuti tikurukure panyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Pane nyaya yekuti dai zvabvumidzwa kunge zvichivhota sezvinonzi zviri mubumbiro remutemo idzva zvekuti vanga vachivhota vari kunyika dzavari. Pekutanga takamunzwa Zeki ichitaura kuti aiwa hatina zvikwanisiro kana mari zvekutinge tichiita izvozvo. Svondo rapera tikazonzwawo Chief Justice Luke Malaba vachiverenga mutongo kana zvikonzero zvakapiwa pamutongo wenyaya yakakwidzwa kudare muna 2012 yakanzwikwa muna 2013 pamusoro penyaya ipikiswa nechitsvarwa cheZimbabwe vatavengwa bukaibenyu vakanyoresa semuvhoti mumusha wemabhuku asi vachigara kuSouth Africa vaida kuti vapiwe mvumo yekuvhota vari kuSouth Africa ikoko yatingati kana postal voting dare rakaramba izvozvo asi svondo rapera Malaba, Justice Malaba, vakazoverenga zvikonzero zvavakapa vakati hurumende haimanikidzwe kuita izvozvo zvichireva kuti vari kunze kwenyika vanogona kunge vasingakwanise kuvhota. Asi vamwe vari kuti mutongo iwoyo waitarisa mutemo kana bumbiro remutemo rakanga richishandiswa muna 2012 pakakwidzwa nyaya iyi kumatare navabukai benyu zvichireva kuti zvapane constitution itsva kana bumbiro remutemo idzva vanhu vanenge vakutarisira kuti mutongo iwoyo unenge washanduka. Ndozvata tichinzwa nhasi kune nyanzvi dzatetiinadzo pachirongwa. Nemi vana veZimbabwe ngatibatsiranei panyaya iyoyi. tichanzwawo zvakare vemapato ezvematongerwo enyika kuti kana zvisvora zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvikanga zvanzi hazvichavhota, ivo vari kuitawo chii kuti vakwezve vanhu ivo kuti vadzoke kumusha vanyorese vazovhota? Ndo zvatiri kukurukura nhasi. Sunungukai kupinda muchirongwa, ndechenyu vateereri nevatariri. Kandi
yebo jonga, silo mhlonitsho wawuqala unkosazana Thabita Khumalo, yena ongumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT njalo engummeli wedale lephalamende. Siyakwamukela kuhlelo, Makhumalo.
Ngiyabonga futhi.
Makhumalo, sikhuluma ngodaba lwevoti lapha, ikakhulu abantu abanjengathi abasemazweni, sekusobala ukubana asozo senelise ukuthi sivote. Lina lithini njengebandla?
Njengebandla la-MDC ikhothelwa ngubaba uTsvangirai, siphakathi kwempima le ukuthi izizalwane zaseZimbabwe ezingaphandle kwelizwe ziphiwe amathuba ukuthi basebenzise ilungelo labo lokuthi bavote inkokheli abazifunayo. Sonke siyazi ukuthi izizathu zikhuluma kunjenje ilokhu ihlafuna neva ngodaba lona lolu. Kodwa thina njengebandla sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe, ikakhulu lezi ezingaphandle kwelizwe lapho ezakhelene leZimbabwe, bakithi siyalikhuthaza izihlobo zethu ukuthi buyaningi amavota libuye lizwegete njengamavota. Into eqakathekileyo nje ukuthi lesithupha sakho lologwalo lokuthi elitshengisa ukuthi uhlala eZimbabwe lingarejista libuyele emsebenzini selizathi libe lizovota. Thina kulokhu siqukaqhukana nodaba lokuthi izethi linike lawo mathuba.
Ucingo lwakho lungani luyakhayizela lapha, alizwakali kuhle. Siza kufonela njalo, ungafaka phansi sikufonele njalo enxa singathola iline engcono. Okay. Yeah, so jonga, this is quite a very serious issue if you consider the number of people who are not going to vote.
And Zek says it is expecting about 7 million people to register to vote. And it needs how much? $274 million for that.
Yes.
But some people are Gande. They are arguing that that's a lot of money for an election to be held in a country like Zimbabwe. Don't you think that the $274 million could also cater for postal voting if Zeke wants people from, I mean, who are outside the country to go and vote?
Oh, yeah, definitely that would. But, you know, on that argument that the $274 million is too much, I saw somewhere where people were saying that, you know, people are comparing Zimbabwe with other countries who already have the BVR and other, you know, infrastructure in place. Zimbabwe has nothing, so it's starting from scratch. That's why they're having all this money. But you never know. Since we are having some guests, maybe they will help us.
Chris Ndanzwa, kuti tavana va Madok Chivasa, vanove mutauriri webatore NCA, vari parunhare. Va Chivasa, tinogamuchirai nemufaro pachirongwa chedu. Aiwa, tinotenda zvikuru. Vachiwasa, nyaya yatiri kukurukura ndiyo iye kuti zvisvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika panenge pasina tarisiro yekuti zvichange zvichivhota zviri munyika dzazviri. Pato ene tarisiro yekuti mapato ezvematongerwo enyika akaitawo serenyu vange vachikwezva vana vezimbabwe vari kunze kwenyika kuti vadzoke kumusha vanyorese kuvhota vachizodzoka zvakare kunovhota. Zvii zvamuri kuitawo sebato pamusoro penyaya?
Ya, ndokungautso kutanga chakakosha kuti vateereri vazive zvekuti zvino vanhu vasiri muzimbabwe vachakwanisa vachivhota vari kuita zvikora haisi nyaya inowani, inyaya yakabuda painyorwa kunzero romutemo. Nokuti ndo nyaya ingati iriti iriyo yava yakatonyorwa munzero romutemo. So zviri important kuti vanhu vazive kuti nyaya yakayo vari ku diaspora ndezvekuti vanhu vakatokanganisira ati yavo yekudiaspora vanhu vakanyora bumbiro romutemo kuti zvingate zvakangonyorwa mubumbiro romutemo kunzi kana munhu achinge ari kudiaspora anokwanisa kunge achivhota. Ndinoba kuti pachova nevanhu vaikambena kuti vavhotere bumbiro iye vachiyezi kubumbiro iye imwe yezvikoso zvavaitotaura zvava zvekuti zviro zvemune diaspora vote saka ndofunga ndozvakanyanya kukosha izvo kuti izvi zvinhu zvakatoona kudhara tisati tatombova political party kutoti ko diaspora voting isimo mukonstitutional saka isusu separty ANC the only solution to that problem itori nyaya yekuti todzokera zvakare munyaya yechi yebumbiro remutemo
rononyorwa patsva
kunyange rikasanyorwa patsva chakakosha kuti vanhu vazive ndechekuti bumbiro ritoripo iri rine zvakawanda zvakatara zvediaspora vhoti zvingori zvimwe zvakuonekwa izvozvi ndokuvati ndonyaya yakanyanya kunetsa kuti mungarangarira kuti patanga tiri civic society organization seNCA painyorwa bumbiro romutemo sungaitotishamisa sindo chekuti diaspora vhoti tikatarisa diaspora vhoti munoona kuti diaspora vhoti vanhu vanga vasingatodi diaspora vhoti izanu p f chaakadia diaspora vhoti ndechekuti zanu p f kunyange isusu tese tinopikisa zanu p f tikasavhota vanhu vekudiaspora vese vakavhota nevanhu vezanu p f varimuno muzimbabwe zanu p f haikwanisi kuhwina tsarino idzodzo saka zvakatotishamisa kutoona kuti vanhu vataitofundisa ndovachitavaitobhenefita panyaya yekuti vanhu vekudiaspora vavhote mamaopotions anga ari muinclusive government vakatotitanisa kuti ndovanga vakufamba vachitotiti mune diaspora vo saka ndonga zvakakosha kuti vavazive kuti zvinhu izvi zviri kunetsa zviri mubumbiro romutemo
asi tomboisa hedu parutivi nyaya iyoyo vachwasa imiwo sebato zvii zvamuri kuita kuti vana vezimbabwe vari kunze kwenyika vapindewo musarudzo idzi
ya ndokungati ndonyaya ndiri kutaura vakandimira kuti isusu se-NCA ndofunga kuti tifanha vatonga vachitorwira kuti kodzero iyepo kodzero iyi yakatosikikwa munew constitution ndo reason yekutoti isusu se-NCA imwe marizen kuti tozoita political party atoti kana zvakatodaiso vanhu vese vava vari kudiaspora vazhinji vakavhota zvinonzika kuti mapolitical parties ari haana hanya nechi nevanhu andimunoona saka zvese zvingatongoitika ndezvengoroti vanokwanisa kuuya kuti vazovhota vandouya votoregesa ouya wovhota kuno ndozvinhu zvakaramba isusu chaivo vanhu ngavangovhota vari kwavari ikoko asi zvisineiti bumbiro romutemo ratovapo kuti zvichinje zvinhu izvozvo zvinokwanisa ngotochinja yatachinja bumbiro romutemo.
Thank you so much, Mr. Chivasa. Do stay on the line. We have a caller, Chris.
Yebo jonga silo Jethro Sibanda osenkayi siyakwamukela kuhlelo mnumzana Sibanda.
Yebo.
Ye ungasiphathisa usiphe imbono yakho.
Hayi mina imbono engelayo ukuthi abantu bezandawo bangithwalise nzima umoya wami ubuhlungu kakhulu okwenza bale kuyini. Bala sizathu bani?
Hayi bale sizathu eziningi.
Abanye ulama ambassador agcile ngkhona ngale emazweni akulaliveli ngela ambassador yelizwe. Okwenza bengavoteli ngkhona ngale kuyini bathumeza amavoti lapha kuyini?
Kulezi zathu eziningi abaziphayo bayafaka isizathu semali bayafaka lokunye kubana hayi nxa kuyikuthi bakhona abafanele ukusiphathisa asifuni thina sifuna ukuzenzela sodwa
ubona bale problem bagade imoto ama-frame china daily lapha bengu-2011 okwenza bengafuli imali leyo benika abantu bezovota kuyini
hayi unzima umbuzo lo ubufuna bona bekhona kodwa siyabazama kodwa hayi siyehlulekile ukuthi sibafake kuhlelo ngiyathemba abazizwela engxenye bazasiphendula kweminye umnyaka
kweminye umnyaka kunzima ngoba kathe sithina sithebe nzima lapha emaphandleni la ngenxa yabantu bezanu kathe sibathatha abantwana besikolo bebahambisa emayutini khwangali besiya bamithisa baphinde basibhubhe futhi bathi siyaba-abusa kuthoni koloko
hayi kunzima sibili hayi sibongile kakhulu baba Sibanda
nangomunye uthi ufuna ukukhuluma nawe
hayi mfake sikhulumelayo yebo ngubani ubaba igama
ngingu-Gibson Nyoni
awu yebo Nyoni sakwamukela kuhlelo
vele mina into engiyibonayo lapha abasoze vele bavume abantu bezanu ntaba ukuthi bavumele abantu abangaphandle kwamazwe ukuthi bavote ngokuthi bayakwazi ukuhlupha abantu bezami ukuthi labana abantu abangabe ngaphandle kwamazwe abaningi labo babalekela bona abantu bezami ukubathikulisa. Manje bangaphinda babavumele futhi ukuthi bavote bona bevele bekwazi ukuthi ivelela abathozi babavote. Anti lapha bezele ukuthi uvote abantu babo laba bala. Kambe ayayaya. Kanti yena amazwe omhlabathini ngathi siphakathi kwehlupho olungaka.
Hayi, amazwe anti yazi ukuthi amazwe achiyene imithetho yawo, labo bamanye amazwe atsho njalo athi hayi lokwana ngokwelizwe lelana bazalungisa abantu bakhonale.
Ubekakithi ukulungiswa ngokuthi aphela singaze sithi sizame ukuthi sihlengisele ngokuthula. Siyaphoselwa amalokhu even ama-trade sadakayo bethi kuthelele imikhuhlane besitha phoselzeni njani ukuze sidlakale ukuthi singabantu angibangakuphunile lokhu.
Hayi, kutsho ukuthi hayi kuzama nje lanti bakhona labo laba bedalela eParliamente.
Kulani nto ngenza ubonayo sibili lapha abasingethisa khona njengobana sihlikeka la nasithengisela iyabonga ntingamela.
Hayi, nguChris Gande, ayisibongile kakhulu.
Ngibongile Chris.
Yebo, jonga, the caller is saying, you know, they are wishing that the government would listen to them and that you know, they've tried demonstrating in peacefully, but they are, you know, assaulted. So he's saying that you know, it's really difficult to know what else to do. Mm-hmm. Anyway, we have another caller. Silonkosi, siyakwamukela kuhlelo Nkosi. Yeah, unjani Nkosi?
Hayi, ngikhulile kunjani?
Yeah, siyaphila. Ungapi kwaMhlaba?
NgiseBotswana.
Oh, useBotswana. Kunjani khona ngapha?
Hayi, ngiyachitha ngiyaphumala nje kuRai.
Aha, uzahamba uyebhalisa yini lokuvota ekhaya?
Yeah, akabhalisa ngiyahamba boy.
Ah, okay. Akusiphe ke imbono yakho.
Yabona abantu bezalo, abantu abalomkhombolo. Yeba. Indlela sebefuna ukuyisebenzisa kathesi. Bese kubonile ukuthi sebeshiwe. And okwenza kanye lokuthi wothe silapha lasesikhona, bayakwazi ukuthi ikhwata kumbe isitethi yabantu aba-outside Zimbabwe nabantu abangafuni ikhaya. Abantu asebehluphekile asebefuna ukubuyela ekhaya. That is the reason bengafuni ukuthi sibhote thina sila. Kodwa noma kunjalo, we are going to vote, we are going there. Alikho sibathela ukubhalisa ukuvota. But if you are going to balance ukuvota, you will go and register at the board. You cannot have a bad someone who steps down and risks examination. Qualify, given a chance to work as a judge. A rotten judgment. Another one, he's someone who is confused, doesn't know where he belongs. And who's on cool, which is a cool in the Oka that will soon have a condemn. In cases of one of the other, I will work by something in the movie. Because we have a second right. We are running out of pressure. We are running out of mess. And we are going to show them this time which we are not in a position to accept any nonsense from them. We are sick and tired of being rude and stuck.
We are going to register and vote. And I advise and encourage
Sibongile kakhulu.
Thank you. Chris, I think we are having problems. I understand we have lost Mr. Chivasa. I'm not sure whether he's back on the program. Why, Chivasa?
No, we have Ms. Kumalo.
Yes, Ms. Kumalo is back. I wanted to check with Mr. Chivasa. Oh, he's also back. Okay. Muzare Chavicha Kumalo, vanhu vazhinji zvikuru sevari South Africa. Vanochema nenyaya yekuti kudzoka kumusha kunovhota tinoda asi nyaya dzemari kuti tinge tichikwanisa kutauya tononyoresa tozodzoka zvakare kunovhota pane zviri kuitwa here nebato renyu kubatsira vanhu vanenge vati kuuya tinoda tikaungana tinogona kusimuka tichiuya kunonyoresa kuvhota
totenda ishuviro yevanhu vese kuti tiwane mari yekuti tibatsire hama dzedu dziri kunze kwenyika asi 2008 takaenda kuelection yakazokonzera mhere mhere takaedza kuenda kunyika idzodzo time isati yasvika kuti tiende kumaelections tichikumbira vamwe vedu vanotibatsira uyewo ivo vana vedu vana vemuzimbabwe vari ikoko tikaita mudunge every month mudunge until towards registration and kunovhota kunotibatsira nesuwo tichaedza nepatogona asi tese toziva kuti nyika muno kuno mutemo unoti vanhu vane matongegwe enyika havabvumigwe kuti vawane mari kunze kwenyika saka dzimwe nguva kuti titsvage mari tokupema hungu hatisati taiwana asi kawanikwa tichabatsira nepatogona
Yeah, that's the assurance that people wanted to hear from you, Mr. Tavita, Honorable Tavita Kumalo, what your party is doing. We are also trying to get hold of constitutional lawyer, Dr. Alex Magaisa, and ZANU-PF Central Committee member, Mr. Munyaradzi Paul Mangwana, who was also part of the constitution-making process, but the phones are, like, letting us down. Chris, you can go back to Mr. Chivasa. Maybe you can throw a question or two.
Mr. Chivasa?
Yes.
Yes, so there are efforts, we understand, that are ongoing to try and take this matter back to court. What's your comment as a party? What's your comment on that, on these latest efforts?
Yeah, okay, I think the court is already given a direction on that matter. As far as the court is concerned, if there's supposed to be a diaspora vote, it must be written in the constitution. That is quite clear. Mm-hmm. And that has always been the point, that it must be written, that the people in the diaspora must vote. But even if you look at the old constitution itself, the provision was still the same as the one in the new constitution. But the difference was to say that you must not leave it to the court to defect, you see. That's where the mistake was when writing this constitution, because those were...
Uh-oh. Oh, we lost Mr. Chivasa again. We are having problems with our phone lines, but... please be patient if you want to call us on 202-465-0364. That's the number, Junga, right?
Yes, maybe I can read one or two comments from our Facebook followers. If you show on our Facebook comments, tina witness Mushonga, vanenge vari ku South Africa, vari kuti kuvhota tinoda asi takauya muno kuzoriritira mhuri dzedu. Saka ndingasiye basa ndichiudza murungu kuti ndakumbonovhota basa rangu ndozodzoka rapera achachengeta mhuri yangu ndiani kuvhota kwandaita hapana zvinoshanduka saka tiri kuti vari kuZimbabwe takakusiyirai basa please vhotai nepedu isu tokutsvagiraiwo chikafu kuno tisazochema takangotarisana. Ndiri mukoma Witness Mushonga. Mukoma Christopher Chapeama, hanzi ya kuvota ndizvo asi zvakangofanana, nyangwe tikavota sei neuwandu hwakadii, tichidawo change muZimbabwe unozongonzwa zvichinzi Zanu PF ya winner. Saka regai ndishande hangu nekuti zvekuvhota pakavhotwa kare, ndaramba ini maonero evamwawo. Mumwe ari kuti ndimukoma Mark Makona, hanzi ungatosiya basa uchienda kunovhota wozonzwa kuti Zanu yakahwina zvine mutsindo. Ndo maonero ari kuita vamwe. Handizive Chris kuti une zvaungawedzera here ipapa.
Chonga, I have some more messages from our listeners. I'm noticing there's one you had an exchange with.
Yeah.
Tichakunda T. Siawareva.
Yes.
Siawareva. Yes. Ah, okay. He says, you want to cast a vote for a country you deserted? Votai kwa muri koko. And then we have Pascal Chakawa, who replied to Siawareva, and he said, so in your senses, were people, particularly the youths, supposed to stay in a country without employment just for the sake of patriotism? And we also have Lakson Mumbau, who says, Siawareva, it's not all about criticism. We want our country, and at the same time, we need a better future. And, of course, the back and forth goes on with other, you know, Studio 7 listeners coming in. You know, there are people like him who say people in the diaspora should not be allowed to vote because they deserted the country. I mean, that's the sentiments coming from some people.
Yes.
And Mxolisi Dube says, we want to vote in the diaspora. How can we call Zimbabwe a democratic state when other people are not voting just because they are outside the country? This government is biased. We must be allowed to vote where we are. We must exercise our rights as citizens.
Regaiticha svitsa mibvunzo yose iyo kuna Honorable Tavita Kumalo, sezvo variwe vatinawo pachirongwa pari zvino. Asi tisati taenda kwavari, regai timbonzwa muteereri ari kukariba. Makadi? Hello, makadi? Ndafunga nhare dziri kunetsa. Regai timboenda kuna Honorable Tavita Kumalo. Manzwa nyaya dzataurwa nevateereri vane mashoko ataverenga. Vamwe vari kukurudzirana kuti regai tishande tiri kunze kwenyika ikoko nekuti hapana chinoshanduka. Vamwe vari kuti vari kunze ikoko garai, regai tishande tiri kuno, imi makatiza nyika. Saka votai muri kunyika dzamuri ikoko. Munoti iwo Honorable Kumalo?
Nyaya iri pano ndeyekuti vanhu ivava vanave muno muZimbabwe, vakaona zvinhu zvagozha. Dai vasina kufunga kuti vaende kudzimwe nyika, vaizotaura mashoko iwawo here vachiri kuno kumusha? Vakawana mazano kuti vanoriritira munhu tozvikudza izvozvo. Asi hazvirevi kuti tese maZimbabwe totiza nyika here, toisiya nani? Saka tofanira kuti tigwe tione kuti Zanu PF toibvisa sei. Endi kuti tidaro zvakuda chirirangwe, ngatigwei tese. Zvakuda svinga izvi. Tikasadaro tichapera mumaoko sesipo, tichafa. This is our time, ngatigwei zvogwadza hongu. Endi vamwe venyu matozoona kuti hazvibatsiri, asi zvinobatsira because hatisina kume kwekuenda isusu vamwe. Munanambuya vamakasiya pana pahama vana chinyi. Saka munotiudza kuti tofa here tichikona kuti tirwe tose? Zvazvo kuti vakadhizeta, havana kudhizeta. Vakawana mumwe mukana wekuti vanorarama. Isusu vamwe tikasara tikawana mumwe mukana wekuti tirwe. Ngatisanganisei zvese zvatokuita kuti tibvise vana. Endi nyaya yekuti remangwa.
Nare nhasi dzinenge dzine nharo. Regai timboona tichiedza kuti tidzore pachirongwa. Vachivasa pamwe chete na Honorable Kumalo. Timunzwa kune muteerera ari kukariba. Magadi.
Oi, magadi vajonga.
Aiwa, ndinofara zvikuru. Zita ndiani? Hanzi vakuru havataurwe taurwe zita, regai vataure rega.
Aiwa, ndinoida ndini mukumani chaiti munhu wevanhu kukariba kuno kumola kuno.
Hai, zita hombe mati ndiani zvakare?
Mukumani chaiti takanikine munhu onzi munhu wevanhu.
Busumani taiti munhu wevanhu. Saka ndataiwa mazita evakuru haangotaurwa, regai vataure vega. Tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya yatiri kukurukura iyi munhu wevanhu.
Ndikumbiro kuvanhu vari kunzoko vakadaro kavanenge vatiregerera ugozi hwokuitwa pona kurwatisese ngavadzokewo vanokwanisawo kuzorejistawo tozokwanisa kuvhota tisese ugozi vakuru varume katatambura isusu muno muzimbabwe.
Saka
pazika taikumbirawo ziki kadai yagadziriswawo gozi kune uori wakawandisa sei. Apa ndiri kunzwa kuti vachaita ati ma15 days here every prof. Saka vasva tingarejisteri vanhu mukati me15 days tokwanisawo kupinda tese vane kutotinga kuitwa.
Aiwa, ndofunga dzimwe nguva vari kutarisawo nguva kuti yasara zvakadii, nokuti takambonzwawo dzimwe nyanzvi dzemutemo dzichitaura kuti pakaumbwa gwaro idzva rekuvhota 6 months kana kuti mwedzi mitanhatu sarudzo dzisati dzaitwa, panenge papedyo zvikuru zvekuti gwaro iro rinenge rakufanira kuzoshandiswa musarudzo dzinouya. Saka kuti zvinge zvichiitika izvozvo vanofanira kuita pachine mwedzi ingaita kana minomwe, dzimwe nguva ndosaka vari kudimura nguva. Asi imi munowirirana here nenyaya yekuti vari kunze vasavhota vari kunyika dzavari, nokuti havasi vese vanokwanisa kudzoka kumusha kunovhota?
Aiwa kai, uchitoti vairekshona yekuda kubirwa apa bhozi havabvume kuti vanhu vari kunze kavarejiste vari kunze ikoko. Saka kuti tivakuvadze kuti tivarwadzise pamwoyo ka, aiwa chikumbirowo ngavauye vazorejista vari muno muzimbabwe. Kana zvaomesesa kuti varejiste vari kunze, kana zvarambisisawo ngavadzoke vazorejista kutozovhota tese tikise mudharaunda.
Hazvisi garandidika mukoma Bhusumani, hazvisi garandidi kuti vari kunze vacho vanozoya vachivhotera divi ramuri kuda imimi.
Kuti vazova kuti vari kunze kuka vakatiza nhamo iri munomu.
Munogona kudai dzang'anga ichinobata mai futi.
Aiwa, vakatiza nhamo munomu, vakatiza mabhodi nosa. Vakadzoka vanenge vagonerawo munhu wevanhu, vanenge vatigonera kuti zvemanga.
Aiwa, maita basa mukoma Bhusumani taiti munhu wevanhu kukariba uku.
Kumola chaiko kunoku tivazunye mudhavu.
Kumola. Aiwa, maita basa, tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa uye nekuteererawo kustudio 7. Rambai makadaro.
Kupotawo muchitifonerawo varumewo tigere kuno kusvike majenaristi kana vanomirira zvinhu zvekodzero dzevanhu tiri kusango mudhara achiutaiswa sevanhu from Zimbabwe. Ndo zvinhu zviri kuzwadzisizo.
Aiwa, ndizvozvo chaizvo. Maona kuti studio 7 haina painosiya, saka takwanisawo kubatai.
Aiwa, pakagona chokwadi tafara neniwo kuti zvemanga pa.
Maita basa mukoma Bhusumani taiti munhu wevanhu kumola, tinotenda zvikuru. Tine mumwe muteereri mukoma General vari kusouth Africa uku. Makadi.
Ndiko makadi enyu makuru.
Takasimba. Ndigeneral ani hama?
Makura.
General Makura.
Yeah.
Aiwa, tipei pfungwa dzenyu General Makura panyaya yatiri kukurukurai.
Chokutanga, chirongwa chokunyoresa chikangotanga takati wande tiri kuda kuya kuzonyoresa kuzovhota, tiuya kumusha vasachema nomusha tichatorejista kuvhota. But dambudziko riri pandoziva pambotaro kuti taite kamudzatu kanzatu kuti vanhu vazokwanisa kuwana bhazi. Ndichiri kuremembe palast elections pane madelay akaitwa nevanhu vevanhu takadaenda nebhazi daunovhota, pakaitwa madelay pabhoda tikazoreleasa after hours nguve kuvhota yatodarika. Saka ada kurudha tarije kuita nyore tachida unovhota zviri nandi toenda week before. Wosaka na ma last days. Saka na ma last days vane dambudziko rokuti tipa boda tinogona kudelay watozosvika nguva yafama. Kuvhota tinoda kuzovhota ende kutoregista tinoda kutoregista tiri kuno kusatapura takatoti one day. Tinokurudzira vakaoro mari tinoregista kuvhota. Haide tinoregista kuvhota. Vangotanga chiprogram iyo chete hai. Muchaza nhambi yevanhu vaprosa boda vanyorisa nenge vakati one day.
Saka muno munotambira henyu mutongo iwo wekuti vanhu ngava ngodzoka kumusha wavhoti vanoda kuvhota zve postal vote zvaramba.
Tarwadziwa nokuramba zvaramba tirivhote tiri kuno kunze nokurwadziwa kwatiri kuita. Toda kutoenda kumusha kwachikoko vane vakwanisa kuna vanovhota isaka takatadza kuti vachatibvumiwa zvikuru saisi padhuze neve. Zimbabwe South Africa panapa zvakazvii zvaitofanira kuti hapa wachatibvumira zvaaramba kuti avakaramba kuti hazviite kuti tibvote tiri kuno kusouth africa ava mhiri pari mupopo padhuze baba tinoenda kunoregista takatoti one day
tinoita
maprogramu ekutokurudzirana kuti varume patangosangana yamaoria totoita ashedzana maoria akakunoatati tozviti maoria tuzvirimaoria here kana programu yatanga uku saka munonyoresa nzaa munhara ndiri pamberi kunonyoresa tirikukurudzirana tirikukurudzirana iyo programu toda takaitera vamwe musazvinhu zvatanga musi wakati kana kubasa varungu vetu akazvati kana programu yatanga please motibvumira kunonyoresa
saka imi kumusha dunhu ramuri nderipi kwamuchazononyoresa kuti mungozovhota muri
inini kuno ndiri kumupfumalanga but ndirogara muharare
muharare
tinorejista muharare ya
asi hamutyi here kuti munosvika ikoko kuharare monza wanga wagara mwedzi inodarika gumi nemiviri uri kunze kwenyika saka hatichakuziva muconstituency
aiwa aiwa zviti mapepa ndinawo mapepa ndogapa ndogara imba ndeyangu ende futi vanhu vazhinji vanogara natosenza tese kunoku takatovagadzira mapepa ekuti vanonyoresa nemisarao epandogara inini
aiwa maita basa zvikuru General Makamura
General vehondo
rejo. General Gandi ari kutaura nemi General.
General
Gandi ora aiwa
pakanaka baba. Dati chifunza kuti ndi General vehondo here.
Taka mujadi gere baba.
Okay.
Iworia.
I want to do that, baba.
Thank you so much, General. Chris is General is saying, if this fails, then they are going to mobilize in large numbers to go back and register and also go back to vote when election time comes. But he says in the last elections, they tried to mobilize and hire a bus, but the process at the border delayed many, resulting in some of them missing out on voting. So he's saying if they decide to do that again this time, they have to do it early, so that even if they are delayed at the border, they will cross on time to vote. And also we had Mkoma Busuman Taiti Munwevanu from Mola. He's saying that those in the diaspora, please come back home to vote. He's also urging people who can manage to go back home and vote to do so in order for the votes to count. So those are sentiments from some of our callers. And we understand that Mr. Chiwasa is back on the line.
Yes, Mr. Chiwasa.
Yes,
Mr. Chiwasa, you were explaining there. I had asked you a question about if you are going to be on board the new court application that seeks to give rights to people outside the country to cast their votes from the countries where they are.
Yeah, no, you see, that is surely a waste of time. I think the diaspora needs to understand that for them to vote, it must be in the supreme law of the land. And it's already missing in that supreme law of the land. So the best way to correct it is to put it in the constitution. So as NCA, of course, we hear people then saying they're going to organize so that they come and vote. It's a good thing. They also need to revisit the issue that I was alluding to earlier on. Could they were supporting a constitution which was actually excluding them from voting. And obviously some of the players who will be in that election next year are the people who were urging them to vote for that particular constitution. So it's also critical for them that it's a good thing if they come and vote, but honestly, they must also vote opening their minds, because already their choices must be based on history. There's not any way that you must come and choose a leader who decides to lie to you that there's a diaspora vote in the constitution. Then it may later on that the diaspora vote is not there.
Maybe Mr. Chwas, I can throw a question to Honorable Tabitha Khumalo. You are saying that the new constitution does not give that provision to Zimbabweans in the diaspora. Honorable Khumalo, is that true that the new constitution does not give those in the diaspora the provision to vote?
No, the constitution gives the people the right to vote. But what is critical is for government to meet the obligations of those that are outside their country, whereby Zimbabweans in the diaspora should be given the latitude to exercise their rights at our embassies. And unfortunately, as we all know, when it comes to such things, the ANPF government is no money.
But do you think that those who are threatening to take legal action will help change the dispensation?
Well, we all know that the legal entity in this country is the ZANU-PF appendage, but it's critical that we do take such issues to court so that we have evidence to prove on the violations of people's rights in terms of voting or in terms of violence or in terms of private property.
So now, which is which? Mr. Chivasa, on the other hand, is saying that the current constitution does not allow the diaspora, people in the diaspora to vote.
Well, that's quite odd, because if that was the status quo as we speak, then ZEC would not be refusing to get the diasporans to vote and commenting on the issues of ZEC not having money to pay for the diaspora vote. It's very expensive, and God knows what next. Surely, if it was a constitutional requirement, Justice Makarawe is a very highly decorated judge. We should have picked that up to say, no, in terms of the Zimbabwean constitution, they are not allowed to. Why is she debating the issue if it's unconstitutional?
Mr. Chibasa, your response?
Yeah, okay. I think that's quite laughable, I think. Because the reason why people are going to court, and the court already indicated that it must be written explicitly. That has already been made clear. So, in any event, there was an election in 2013 after the new constitution, and the people in the diaspora did not vote. Then we are going to another election. The people in the diaspora will not vote. If it's a constitutional violation, then, why is then no one going to the court to say that there's a violation? And obviously, if anyone thinks that is a violation, they must go to the court. But the court has already explained that. I think it's a matter that the explanation being given by Honorable Khumalo, I think it's understandable from a position, I think. These were the guys who were leading, I think, of the constitution. So obviously, she needs to defend it, but the reality is quite clear. The people in the diaspora are obliged to come here and register to vote, and also to come here to vote. Because what we had wanted was that they should get voted from where they are. And that is what we call diaspora vote. And that diaspora vote is not in the constitution. That is quite clear.
Right. I hear you, Comrade Chivas, that the judge said the issue of diaspora vote must be explicit. Where was he picking up, where was his source of that answer? Obviously, he must have referred to some law that forced him to then request for it to be explicit. And all other, I'm saying, international laws, where is Zimbabwe, were signatory to these international laws in terms of the right to vote? and we are obligated to meet the requirements of the right to vote. And even look at the SADC protocol, it's also clear on those issues. And anyway, hypothetical, let's say it's not in the Constitution and the government is not obligated. Surely, if the Constitution says every Zimbabwean must vote, then the government must put in measures to make sure that those people that are outside Zimbabwe get the opportunity to do so. We have seen issues where countries' citizens are found in catastrophes, and their own governments put in effort and send people, personnel, to go and take care of those people that have been affected by whatever case that could be, and bring them home. So why can't Zimbabwe go to embassies and get the embassies in our Zimbabweans to vote?
Yeah, quite interesting there. Meanwhile, I don't know who we have lost there. Kumalo, are you there?
Sorry, we have a problem.
Hello, Vachuasa. I think we have lost Mr. Chuasa.
But anyway, Jonga, I was going to read him section 23 of the Electoral Act, which they were arguing in court when Mr.
Bukai
Benyu made the application. It says that the Electoral Act removes that particular section of the Electoral Act removes the voters' roll from the voters' roll names of those who spend at least 12 consecutive months outside their constituencies.
Mm-hmm.
So it's really not clear, because if you maybe you haven't been out of your constituency for less than 12 months, I wonder if you can still vote, Jonga.
That is, if they are going to use the old voters' roll that was under the Registrar General's office. But I'm not sure whether we still have our guests. Honorable Kumalo? Hello?
Yes, I'm here.
Yes, do you see Zeki coming up with a new voters' roll before the 2018 elections? And if so, I mean, if you think it will come up with a new voters' roll, do you foresee any problems? Since we are going, I mean, the country is going to use the new BVR system.
Our prayer is that, as the MDC led by Dr. Morgan Tsvangirai, is that ZEC should be able to come up with a new voter roll. But knowing the machinations of ZANU-PF, there is going to be a snake somewhere. So what is critical now is to put our ears and eyes on the ground, so that whenever we hear anything, we start making noise as much as we can, go to court, do whatever that we need to do, so that we force them to do something about it. And anyway, if that voter roll comes out, our understanding, the cost is going to be beyond anybody to buy that voter roll, which then means to say, if they produce it, they will make sure that most of the political opposition parties will not be able to buy them, let alone the aspiring candidates to go through those voter rolls. They will make it so expensive to the extent that no one will be able to pay for it.
Mm. So in the event that ZEC fails to come up with a new voters' roll as is required by the Constitution before, I mean, 6 months before the election date, and they revert back to the Registrar General's voters' roll, do you agree with that arrangement? If
no,
it happens?
The voters' roll is full of dead people that don't exist. We cannot accept it. It's flawed. It's totally flawed. And as an MDC led by Dr. Tsvangirai, we are not accepting that. But again, we will have to cross that bridge when we get there, so that we come up with a strategic position in terms of how we respond to that. But our prayer, we are hoping that they don't do that. But if they do, we have plans in place, which we will only discuss when the issue comes up.
Thank you so much. Please do stay on the line, Chris.
Yebo Ncube, silo Ncube ecingweni, siyakwamukela Ncube.
Ngiyabonga kanjani?
Hayi, siyaphila. Kunjani eBotswana?
Hayi, khona upho kancane.
Mhm. Akusipheke imbono. Eh. Hayi kuzolunga.
Akusinonyawo lo ngemizini yabanye abantu.
Mhm. Hayi asithembeni ukuthi uzolunga.
Akuzoze kulungi.
Hayi abadala bathi okungapheliyo kuyahlola, kuyaba kusihloleni.
Amen. Lokho kuyaphela thina khona kuzasala kunjalo.
Ungasipheka imibono yakho.
Uhlupho lwakhona lapha baba engisondweni ya. Sizahamba sonke siyebhalisa siyevota. Uyezwa ucebo lele lithi omunye lomunye kabe lencwadi ohlala khona. Yinto ezayenza ukuthi vele iphathi yena le vele ebusayo isiwine kudala. Ngoba kunje sike savota laphana ngo-2007 iphathi yadliwa yena le ebusayo angithi ekudliweni kwayo kwathiwa sizatshela ukuthi owinileyo ngubanda namhla epresidenti nakangikwazi ukuthi kwawina bani. So kwathiwa sokubuyelwa ngo-2008 sasukuma lapho kade sikhona sabuyela sathi singalahli imveleko ngokufelwa. Kodwa kufike sithe sesiyevota ibizo lami lapho emvotela khona lalingasekho. Ngoba kuba sebesazi ukuthi laphana kule support yabantu beparty enje. Njengoba nakathesi nje kunje babhizi bayakhampena asikabhalisi. Kungakhampenwa njani thina singabhalisi? Le yinto engayibuza umama uMakhumalo ukuthi kuvele khona fanele kube njalo yini. Ngoba kathesi ngakunje ibizo lami kuukuthi ngathi ngafanisa lempopho malangathi lemakhukhu uhlezi ubhalise emakhukhu ba uvota khona uyezokuthiwa ibizo lakho omunye waphethe selandila sezwe ngabanye ukuthi amabizo asendaweni enje uyethola ibizo lomuntu osemakhukhu balisempopho yabona. Kuyabe zasuka basuka bebe bangaka basuka emakhukhu babesiyempopho yabona into yakhona. Kathesi kunje obviously babevele besazi ukuthi umama uMakhumalo uzalwa endaweni enje uza kuvota endaweni enje liyathatha lisuke endaweni enje kwaza kanti ukuthi labana basendaweni enje lithathe lisuke endaweni enje yabo. So khonokhwana kuyayenza ukuthi abaningi abantu kuzabazimele ukuthi baze bahambe bakwanise ukuyevota laba kulo babo okhulume ese-South Africa ngokuthi ukhulume ngesishoni ukuthi abakhona ngapho kabavoti. Lokhu anakusebenza ungathembi isiphala senye indoda. Kathesi kukhulunywa ngokuthi fane bangakhitshwa laphana e-South Africa abantu. Ngabekhitshwa bakuya ngaphi ilizwe lingalunganga. Njalo umama uMakhumalo thina sizise kakhulu ukuthi sisebenzisane labo. Kodwa kuyehlula. Itimu ungayisapota idliwe. Uyisapote idliwe. Kwesinye isikhathi inqaku ukuthi lokhu yaqalisayo. Ilokhu idliwe itimu yakhona uyayizanjalo nsho uphethe ukuthi liyashiyo timu uphethe uchiya le timu yakhona. Labo kababe namapulani ukuthi nxa abantu beyalele elokhuzeni kuyenziwa njani ngabeyalele esihlalweni ngoba bathi ongalwelanga ilizwe leliyane lezimbabwe kasozalivuse. Ngiyabonga.
Hayi sibongile kakhulu mnumzana
kuhle ba.
Christine emwe muteereri mukoma nhamo goronga vari kusouth africa makadii mukoma nhamo
tiripo zvedu makadii zvenyu vakuru
ndagona here kuti ndava goronga
ndiwo chavo chavo inonzi nhamo goronga ukareswa kufamba unowira
unowira mugoronga
unowira mugoronga
vanobva papi kumusha vagoronga
isiri vemasvingo netara apa saka rinopisa bhikita makomo
ikona kutaura ndimi uri kunzi chidzokai kumusha munyorese kuvhota kana zvaramba edzai zvimwe
aiwa mashoko iwawo akanaka zvikuru asi zvotishamisa ndevamwe vedu voti hatidzokeri kundonyoresa kuvhota nokundovhota kwacho kana padero panenge paipa taitangokurudzirana tose kuti ngatingoita chibatira pamwe mbanje gwavava tindonyoresa pane buda kudzokerwa kundovhota tondovhotazve ndafara zvikuru nemashoko omwe mukuru waambotaura ati ari kumupumalanga uko vanoti vane mubatanidzwa wavo unogona kuvasisa kundovhota kana mwari atitendera mashoko iwavo akanaka zvikuru asi ndanichiona sokuti kana vakaenda vari pamwe chete riseboka vachiti vanoda kundovhota bhodha rinogona kuvaomera dai zvava zvangoita kuti vangobata umwe neumwe pake vongofuta sevanhu vari kungoendavo zvavo kumba ndonasi kuti vangafamba zvakanaka.
Tina Honorable Kumalo ari parunhare, hamene mune zvamungada kubvunza here?
Tingangoda kungovakurudzira zvedu kuti shoko irori rinonyanya kuchema nevamwe vedu rokuti mari iri ishoko rakaoma nokuti vanenge voti ndamboenda kundonyoresa ndadzoka. Saka devambozamawo kutaura nomusangano wedu kuti utibatsirewo kuti patinenge takuuya kuzovhota ipapo ukakwanisawo kuwana chimari chinokudzosa vokusvika kuno ndoona sokuti zvingatibatsira nokuti ivo vanovati vanhu vatinavo kunoku vakawanda zvikuru. Saka tikada kuti tiregererane hazvina hapana patingasvika napo. Vakuru vanoti vanzi rwizi runozara nemadiro. Saka vashoma ivavo tichingoinda tiye tichingowedzera kusvika sava vapinda muhofisi ndo chinangwa chedu.
Ndofunga vari kuzvinzwa Honorable Kumalo vanove mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT vatinawo pachirongwa. Aiwa, tinotenda zvikuru vagoronga. Tinotarisira kuti pazaka rinopisa apo muchanotonhorerwa kana mazoenda kunonyoresa muchizodzokera kunovhota muchizvamunee mavhotera zvichizobuda zviri izvo modya mudya ndigere musina kudonera mugoronga.
Tinotorya mudya ndigere nokuti save 2018 vari muhofisi.
Aiwa, chishuviro chevamwe vakawanda. Vamwe varitoshuvirawo kuti 2018 vamugabe vari muhofisi, hanzi 50-50 kumakana kwemubhora remurima.
Kunenge kwatova kuremara fungwa uko.
Aiwa, maita basa vagoronga. Tinotenda zvikuru nokupinda muchirongwa.
Ndakutendai zvikuru.
Maita basa. Christina Mukoma Chikorera vari Mukoma Chikorera muri kuZimbabwe here? Halo.
Halo, ndizvinzai.
Ndimukoma Chikorera here zita?
Ndikorera.
Amukoma Korera, muri kupi?
Ndiri kumhangura.
Kumhangura kuZimbabwe.
Hongu.
Tipeiwo pfungwa dzenyu nokuti ndiri kuona nguva dzenge dzaakumhanya dzaakuterenuka ngotiiga.
Chekutanga ndoda kuti ngatisanetei taakusvika hama dzangu vari dhayasipora. Mutoro unorema waku wakutarisa pachivanze. Chepiri, avava vanoramba kuti vana vari dhayasipora vavhote. Handitiwo vane vashandi vavo vari kunyika dziri kure uko. Handiti vanovhota vari ikoko kwava vanorambidzwa sei? Handindege kana ichitakura mavhoti inongotakura ese. Saka ngavasadaro.
Ndoimba kuti vanenge vachingotarisa kuti ava vari muhurumende vanhu vava vanenge vachiziva kuti uyo aripo. Ndakambonzwa Zeke ichiti inofanira kunge ichitanga yatomboteera vanhu ichiona kuti zvechokwadi uri chizvara zvezimbabwe here nezvimwe zvakawanda zvakadaro. Saka vaiti havakwanisi kuzviita zvose izvozvo. Handizivi kuti pangaitwa sei, asi taurai zvenyu.
Maambasadhazi vedu arikoka. Vanenge vachionawo chitupa kuti shuwa iri chizvara chezimbabwe ichi. Pavanovhotawo ivo vovhota vese zvakaite.
Aiwa, ndizvozvo. Maita basa zvikuru. Mukoma Korera, handizive Chris kuti nguva zvadzapera pane zvauchabvunza here kuna Honorable Kumalo kana kuti kwatongokuoneka chirongo.
Ungasipete luhlelo Makumalo. Upe ilizwe lilodwa nje kubalaleli.
Zvizalane zvaseZimbabwe lapi likhona umnyaka ka-2018 ngumnyaka wokuti sizabhukutsha sichaphe uZambezi kumbe sizadliwa zingwenyama. Bakithi asibambenini sonke bakithi, indima iba lula nxa sibambe sonke. Ngiyabonga.
Hayi, lathi sibongile. Jonga the that was Tabitha Kumalo, deputy spokesperson of the MDCT, and we briefly heard Mr. Madok Chibasa of the NCA. He's the spokesperson. And thank you to all the callers. The name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
Neni, Jonga Kandemiri, tusangana muzvirongwa zvestudio 7 zvinotevera. Murara zvakanaka.